Greetings. Welcome to In Conversation with Trevor podcast. I go beyond the headlines and beyond the sensational. Today, I'm in conversation with Zimbabwe's Queen of Talk, Dr. Rebecca Chisamba Nitsikirai. Enjoy this truly inspirational conversation. My Chisamba, tiku gamchirei.
Chinongo tendai, nukunde gamchira vangove.
Oh, tafara still kutumawea kuzotuona. And I'm looking forward to this conversation.
Jizo zuka na ininda kai tarisira chaisu.
Saka, inini, this is my problem. I'm embarrassed to confess kuti. Shona yangu is actually better than Ndebele yangu. So, ndicha...
Mucha sanganisa.
Sanganisa.
Ai wachiruti chingonzi kwa nana.
Muri right nezus.
Ai wa, saka naka chaisu.
Oh, okay. Saka imimika, mai chisamba, inindri mkwasha wenyu.
Onku.
Saka muri comfortable utawana mkwasha, maka gara la.
Kana tiru kubasa, totongoshu, ita mkwasha, tiga itinsi, nunduma basa atakatua gagani. Asikana mapizza, mucha ya mutse mura uni kumba.
Nai. Saka imi mama mune national makapwa national mandate.
Onko.
Mungati batsire kuti tite understand kuti mandate yenyu yakamira sei.
Mandate yangu basa rangu randakapiwa inini. Ndinobva kumashuro kusemudzidzisi. Asi ndakazenge ndaenda kuya kunodzidziswa zvikoro nemaradio.
Mm-hmm.
Ikoko ndoku andakawanikwa neve nepfenyu reZBC ndiri ikoko.
Mm-hmm.
Saka ndaenda kwavari ikokoko ndakanzi angari mutungamiri ikoko akati amai tiri kukumbira kuti imimi hamutauri, you don't speak on air, hamutauri imimi tinoda kuti muite basa rekukurudzira mitauro yese yemuno muZimbabwe iri 16 kunyange musingagone kuitaura chimwe nechimwe asi kurudziro yenyu ndeyekuti vanhu ngavadade nezvavari.
Mm-hmm.
Vanhu ngavadade nemutauro yavo netsika nemagariro, kunyange tsika nemagariro tichienda tichikwenenzvera tichigadzirisa dzakashata dziya tichibvisa. Saka inini ndakatombotsamwa kavancuvi.
Mm-hmm.
Ndikati yohwi.
Mm-hmm.
Asi vati handigone chirungu. Vanhu vapedza basa ndakanyawaira ndikaenda kuoffice kwa boss ndikanotaura ndikati boss, I'm a teacher in my own right.
Chirungu ndogona.
I can do English programs. Munoda here kuti ndimboedza. Zvakanzi ruremekedzo rwatakupai. Vanda notaura nzvadzi yangu Lemuel Tsikirai ndikati I'm quitting.
May you so rest in peace.
Yes. Ndikavanda mutaura zvakanzi nzvadzi, go and make sure na interesting. Go and munokurudzira ese ma languages iwaye ari 16 kana zvapinda mamuri muchazvifarira. Saka izvozvo ndinozvifarira chaizvo.
Murikuzviita sei?
Ndinozvifarira nekuti ndinombokokwa kumhiri kwemakungwa.
Wow.
Ndinoenda semudzimai abva kuZimbabwe. Ndinenge ndichitaura nevanhu vanotaura chindevere vachitaura chindevere. Vanotaura shona vachitaura shona. Apa ndiri kuti chindevere nechishona nekuti ndiyo mitauro yedu mukuru. Mimwe mitauro iri pasi pechindevere, mimwe mitauro iri pasi pechishona. Hapana chakanaka sekuve mudevere. Hapana chakanaka vancuve sekuve mushona.
Hapana chakanaka kuve munhu mutema.
Onko. Hapana chakanaka sekunge uri munhu mutema. Tinoda kudada.
Being proud of what you are.
Ehe, ndinokurukura zvakare nevana vedu vamazuva ano vaya vakuzora. Kuti vafanane na Mrs. Reed. Kana kuti vafanane na... Munoona tine shamwari dzechirungu imineni. Dzatagara nadzo. Makambonoo iri umwe murungu akati ndinoda kumbosvibawo savancuve. Kana kuti ndinoda kumbosvibawo samai Chisamba. Sei zviri kwatiri isu tichida kufanana navo. Kusviba ikoko kwakatinakira. Vakazvarwa vakatsuka ndizvozvo. Vakazvarwa vakasvipa ndizvozvo. Asi undevere ushona. Ndosha tiradgo notiza.
Kokosei tichida kuita fanga varungu.
takatapwa nepfungwa dzese takatapwa isu taitofunga kuti vana vedu vari kufamba mazera atinawo ndo vasisade kutapwa moyo wangu unondirwadza vanwe mukatedzera dzidziso dzangu munona ndichitochema chema kuti takutotapwa nemamwe marudzi muno muAfrica takutotapwa hatina zvedu kaisi ndosaka nichiti kana vakaona
hatina zvedu isu
hatina zvedu but tinazvo kushindevere tinazvo kushona tinozvitarisira pasi muNigeria nakati kuita tinohuta abego igwe asi isu tinavo kaisi ana nduna vedu tinavo kaisi ana mambo vedu tinavo kaisi kungofunga kuti hazvina kukosha tikanzi ngatiiteiwo zvedu munoziva ndikasvika pano pari kubikwa macimbi achinhuwirira ndichinyatsonzwa kuti madora hamutani totonzwa kwangu pfuura nguva dikidiki aiwaka patori nenhingi nesteki macimbi abhiswa
pane maprons
ya zvino asi mukatarisa chimiro chepron mukatarisa checimbi chinotyisa kupfuura chimwe apa chi asi nekuti zvinobva uko kumiri kwemakungwa vanodya zvura mafrogs vanodada nazvo kwisi tinotadzawo here kudada nemacimbi edu tinotadza here kudada nembeva dzedu zvedu zvati hatisi kuti vanhu ngavadzokere mazuva ambuya nehanda aiwa asi tinoda kuti pakukwenenzvera upenyu hwedu hatidi kuti rudzi rwedu vanyuve ruzoita sei zvinoitwa pakwizi paye pekuti kana mukanzi dead language vanhu vonyora kuti latin andidi kana imamudi kuti rimwe zuva zvozonzi dead language zonzi ndevele dead language shona isusu mumabasa edu ava sevanhu vakuru we will have failed tinenge takundikana chindevere ngachishamise mukanzwa mandevere achitaura unonakidzwa nematauro those clicks hakuna vamwe vanhu vanozvitaura izvozviya mukanzwawo mashona achitaura zvingwa zvedu zvese zviri zvishanu zvaibva hakuna anozvigona izvozvo vanoswerera zuva rese vachiti handiti mashona saka isusu tatadza neko kudada nezvedu nai inini vanxobeka ndiri munhu webhora saka ndinotarisa vakomana ava nezvimajeti zvavava vana mari dzavo ana Ronaldo ana Neymar nani vese vakadaidai kana mukada kuita interview navo havataure nemi nechirungu vai vanotaura nechekumusha kwavo imimi ndii munozopirikira ndiko kukurirwa kwatakazoitwa nevarungu nekuti kuno taiti chirungu kudzidza hatina kuziva kuti munhu anonzi akadzidza ari mundevere handiti zita remurinzwa kuti ncube ngati it's like a fastener kuti ndiani mumwe futi anonzi ncube ini ndinonzi tsikirai that's my maiden name chisamba mazita edu iwayo tikakurudzira anokosha varungu vakabva vatiendesa mumusoro kufunga kuti zvese
zvichisaka mandate yenyu iyi muri kuona pane progress here
yakakurisa
kuhwina here
chaizvo pakutanga ndaimbonzwa kunge ndiri ndega mugwenga mugwenga mudesert muyamuya iye zvino izvi mukateerera zvinoembwa kana nevana vedu iva vana ana Japreza anani vakugona kudanana vachiimba nziyo dzekurezvana neshona nechindevele handimi kuzviona izvozvo ndiko kuhwina ikoko tinoona vachitora icho neicho chatiri kuita mabasa edu pamwe munozviona zviri paTikTok pamwe tinozviona zviri mumasaisai imomo vachitora
izvoaintaneti apa
ndipapo pamasaisai ipapo kuragidza kuti vari kufadzwa nazvo isusu rudzi rwedu harifaniri kufa ushe hwedu haufaniri kufa sokunzi kana ndakambotaura imwe nyaya yekuti inondirwadza vanxuve ndezvekuti isusu hatikoshese kudya kwechindevere hatikoshese kudya kwechishona iye zvino ndikati handei tinodya kurestaurant Nigerian we will walk into a clean restaurant yatinosvikodya Nigerian but we are not in Lagos hatisi kuLagos kuno ndikati handei todya Chinese tinonopinda dzinotori nenzvimbo dzadzva totoverengowana zhang zhinja tonodya kana tati handei todya zvechindevere amanhuchu nezvimwe zvakasiyana-siyana kudai so nezveduwo zvechishona izvozvo kana tati handei tinozvidya tinoenda mumukoto une tsvina muri kutandanisa naamai nemapurisa ekanzuro nemapoto nekuti hatina kumbokoshesa vemahotera vari kuedza asi vanenge vachiti zuva rimwe chete hanzi ndopane traditional Zuva rimwe chete ndava yei.
Saka toita sei?
Isu kutotaura kwatiri kuti ndokutokugona kwatiri kuti vanwe.
Oh.
Ya, nekuti tikutodyara mbeu iyoyi.
Right.
Inofanira kuti ishande. Imimi kana muchiya kubasa, kana muchida kuya nemangai yenyu, hamungasegwe kuti mauya nemangai.
Mm.
Imimi kana muchida kudya chakadini, chekumusha kwenyu mukauya makaita, makagadzirwa tuma snake twenyu twemangai, nekuti ndina madomatsembi ndakuda machata.
Yeah.
Makauya muine aikonei kutsvaga kunohwanda. Kuti vakomana vangu vanotiko. Kuti bosi ari kudya madora. Sei kuti chitora kudya kwedu senhamo. Nekuti tikatora zvedu munhu chai akanzi kusadzadza rakasara nezure madii kuri takura kuenda naro kubasa munodya. Unza hazviite. Asikada chiri chi. Ngatidadei neupenyu hwedu. Ngatidadei nezvatiri. Zvinhu zvedu zviri kuenda zvichikura. Handiti munoona kuti ana mbuya vedu nana mai vedu vaingovaka zvidzimba zvehuswa.
Yeah.
Iye zvino dzimba dzedu dzehuswa dziri kunatsiridzwa. Handiti mungoona kune kwakuitwa proper thinking.
Yes.
Asi ndisuka.
Yeah.
Ndisu. Mm. Ukaenda kunana Greystone Park kudai kunzvimbo dzakadaro-daro.
Even kune mahotel ane thatched.
Amuoneka.
Roofs, yeah.
Ndosaka ndiri kuti tiri kuhwina vanwe. Nekuti izvozvo ndozvedu zvatakagara tinazvo.
Tell me, is it possible kuti yes, you and I izvozvo tirikuita basa. Vanhu vari kuzviona kuti isiNdebele and
Shona
languages, Karanga, Manyika,
Nambia, Venda.
They are important.
Mm.
What about kuzvikoro teaching Ndebele? You know, this is an idea that I've had for a long time. Kotadi kuti for you to pass grade 7 or whatever, you must have at least 2 national languages.
Ndizvozvo mabaya dede nemukanwa. Ivo vakuru vedu ivava vatinoti maministers vati ana honorable vedu ivava ngavaone kukosha kwemutauro wedu. Nekuti iye zvino mwanaka akana apasa Ndebele, apasa Shona, haana kupasa. Panonzi panofanira kunge paine
chirungu.
Ndava yeiko? Isu stiri kunyika yedu. Handiti ndozvatiri kutaurana zvino kuti nyika yedu ndeyedu. Inovakwa nevene vayo. Sekutaura kunoita president wedu. Vari kutaura zvakanaka. Kutoivaka sei tichidzima malanguages edu.
Mm.
Tichidzima chindevere nechishona. Iye zvino ukabvunza mwana kuti ko Ndebele wakapasa here? Ko Shona wakapasa here? Anokudza kuti ndinozvidzidza izvozvo ndoda kuita n'anga here? Handiti mazvona?
Yeah.
Rwatorudzi rwakadzikiswa pasi. Rwatorudzi rwekuti munhu munenge makutofunga kuti vakadzidza here. Ndakambonyorerwa message nomwe mwana kunzi amai chisamba, ndakashamiswa ndakanzwa mutaura chirungu, munogona chirungu. Ndikati aiwa ndinogona chekuti ndisarasike. Nekuti vanofunga kuti kana uchitaura chindevere kana kuti chishona hauna kudzidza.
Mm.
Kana kuti hausati wachibata.
Mm.
Zvinoita vafana vamazivanoka kunzi hausati wachibata. Handizi kuti vanenge vachira mari, vari kubata varora upenyu. Asi unogona kurarama upenyu hwako neukalanga
hwako. Mataura chokwadi papo kuti ma-honorable edu awa. Are they getting this thing? Kuti ma languages edu are important and we want them to be taught at schools.
Handizive kuti vangaite sei. Asi vanwuve. Na mai chisamba mbasa iroro vakaramba vachivakurudziro muzakana vanhu vari mbasa.
Mm.
Dzimwe nguva vano manya manya zvekukanganwa zvimwe zvinhu zvinokosha. Nekuti kunyange mparamendi medu.
Mm.
Munoona vanhu vachi itirana nharo nechirungu. Dzimwe nguva munoshama kuti varikutaura nyaya imwe chete here. Varikutaura nyaya imwe chete here. Mukatarisa kana kumasangano kumachechiku. Mumwe anenge akamira pamwarapa. Mumwe akati haleluya. Moti haleluya. Saka muri kuitei nai? Muri kuitei? Muri kuparidzira mandevere nemashona. Mune mabhaibhuru, mune makorani, mune chizvitendero zvese izvozvo. Ko munodiko kutaura nemutauro wenyu? Nekuti pangaiti unonzwa uchinzi for the sake of those who do not understand the language. Chivaverengai vasiri kunzwa language vaviri. But congregation ine vanhu 1000. My heart bleeds, Mr. Ncube. My heart bleeds.
Yes, your heart bleeds. Neangu of foot. What about mudzimba mama? Isusu nevana vedu. Tiruguwa reminder ere vana vedu kuti malanguages edu ndevere yakakosha. Are we doing that?
Atisu kuva yeu chiza vana ivava. Chiregaendi kuziva nvaka kutadzirai. Vanvaka tadza. Regaendi tori kutadza kwedu. Ndinofunga kuti vezira rangu ini. Gorino kana mwari andipa upenyu ndichaita makore 70 muna October. Vezera redu isusu nekuti pakauya akakuzvitonga aka kwakanga kuine usarura ganda kuine maforma A schools nema group B schools. Kwauya mukana wokuti mwana ngaaende chero chikoro. Vana vedu vai vaimbodzidza ku group B vanga vakudzidza ku group A. Saka aitikana mwana akauya akati maswera sei mai Linjani, wakumuresa baba wake, arikumuresa nyavonga, arikutenda baba wake. Wakutomutaura kuti iwe, urikudzidza group A yekupiko iwe. Handiti, ende kuma group A school ikoko, kwanga kwakunzuka nzika kutaura nechindebele. Ukanzwika kutaura neshona, unopiwa punishment. Punishment yekutaura rudzi rwako, rupawo rwako, identity yako. Ndiani anopa punishment? Mwari havafari nezvinhu zvakadaro vanhuve. Mwari havafari nezvinhu zvakadaro. And isusu, we have failed our families and our children because mwana anenge asingazive kana izwi rimwe chete rechindevere. Kana izwi rimwe chete reshona. Kana akataura asi isusu zvino tinotoenda kunotaura nevamwe kuti mufongeka havatomboziya vana agogo vanga vakauya. Vakatambura gogo. Havana havagoneshona ka.
And it's not viral na izozo, isn't it?
It's disgraceful. Zvino nyadzisa. Tiriku viral ni zvinhu zvisinga vairise. Zvino gara nichipa mienzaniso kuti imimi munofunga kuti mwana wa ningi muzukuru wa Queen uyu akanoti marara sei gogo. Kana kuti mangwanani gogo. Haendeswe ku mental hospital. Kuti mwana asisi right. Indava tichidada nezvinhu izvozvo. Isa hatisi kuti chirungu chakaipa. Hatisi kuti chifrench kana mumwe mutauro iyoyo. Tiri kuti ngatiregei kutarisira zvedu pasi. Kana tichitaura chirungu ngatichirovei. Kana chiri chifrench ngatichirovei. Asi ngatidzidzei kuti kuZimbabwe kune 16 languages dzakakosha. Rupawo rwedu. It's like our flag. Ndo identity yedu.
So Mataura now a number of times kuti pane tine 16 languages. Silama languages I 16. Mina of those 16 nkuluma matatu. IsiNdebele.
Well done.
IsiLungu. Le siShona. Although I want to get offended ungati kule siShona because pane chikaranga, pane chizizu, pane chimanyika, and then to our group kuti iwan. Imimi munotaura mangani?
Inini ndinotaura nemamu asire muno nokuti ndakakura ku mining town ndinoedza chaizvo pa isiNdebele nyadoba dopa hamungazokuluma
ndisingazokuluma uyezwa kanjani
ngiyahlabela futi isiNdebele ndakadzidza ku Asha uko ku fig tree kwe magushina
singaunyeya
kana izvo asigonekezwa saka ini ndinotaura chishona chiNdebele ndinoedza chikalanga ndinochinzwa nekuti chinoda kunofanana nechishona asi zvimwe zvevamwe vakati poteredza kuna na Malawi na Zambia ni makamba futi ka apo ne apo ndinonzwa kana zvekuna na boda uko ndinonzwa kunyange ndikariga kunyatsa asi vavariro yangu ndeyekuti mutauro wese wakakosha zvatinodya nemararamiro edu asiwo tinenda tichitabudza tsika dzakashata. Nekuti dzimwe nguva taive nedzimwe tsika dzedu dzatanga takashata dzekuti munhu marriage vanhu vakaroorana vakarega kuita mwana zvonzi iwewe enda unogara naatete kurorwe nababa mukuru. Aiwa idzodzo takadzibvisa. Ndiro rimwe rebasa rangu. Saka
tichasvika ipapo. Dora izvozvo kuti timboenda kuti vanhu understand avanhu vazvo kuti umama Rebecca Chisambani Tsikirai. Wazalwa ngapi?
Inini ndakazvarwa kuBindura mugore ra 1952. Ndikakura muimba yanga mai vangu vakazvara vana 10. Mazuva iwayo 10 inenge yanga
average.
Asi Vatatu vakashaika vari vadiki.
Mm-hmm.
7 vakakura kusvika vakura, vamwe vakazoshaika zvavo.
Mm-hmm.
Asi vane mhuri dzavo. Baba vangu vakanga vari muzvina business.
Mm-hmm.
Saka rimwe business ravo vaita zvemastorage.
Okay.
Ehe, vakanga vaine business ravo kubhindura chitoro. Chimwe chitoro chavo chiri kumakwiro. Vakanga vaine saxophone yavo. Vakanga vari munhu aimhanya mhanya. Mai vangu vanga vakaita mazuva iyo zvaishamisa.
Mm-hmm.
Inonzi homecraft.
Ah.
Saka vaidzidzisa kuhall kuti dzimba dzinocheneswa sei, mbatya dzinochengetwa sei, kuchisa, kugeza nhumbi. Saka takakudzwa hedu zvakanaka, ndo makuriro andakaita iwayo.
Mm-hmm. Ngoenda kuchikoro chipi?
Kuchikoro ndakaenda kuAsha.
Okay.
Kubhuruwa yoko kurakidza kuti nzvimbo yaunogara haisiri yaunofanira. Uko kuAsha ndoko ndakaenda ndikazonodzidzira udzidzisi hwanguwo
kupi
kuHoward ndadzoka. Saka
okay.
Ndakati Matebeleland.
Mm-hmm.
Ndikadzoka kuMashonaland ndikadi kurakidza kukosha kwacho.
Makachuzirei kuita teacher?
Ndakanga ndisingadi kuita teacher.
Mm-hmm.
Ndakanga ndichida kuita mupurisa nekuti mazuva iwayo majoni. Mm-hmm. Taiva kuti majoni mapurisa echirungwa. Ndaiti ndikavaona vaine maLand Rover aya nemazimbo aya aya.
Nemabhutsa anoshaina aya.
Ndakati ndiro basa rese iri. Ndiro basa rese iri. Saka sekukura kwandanda kuita handadzo wangu mukuru Lemuel. Ndoda machingo mutaura because tanga tichaka
batana. Rest in peace.
Yes, yes. Ndakamutaura ndikati buti ndinoda kuti ndiite mupurisa. Zvino iye ndiye ainzwisisa nzwisisa zvinoka. Svikanzi muri kuziva here sisi kuti zvinhu zviri kutanga kunge kwakurwirana ke kuti vanhu vanoda kuti vakutwa zvitongi. Basa iri rinozokunetsa iri. Madii kutsvaga rimwe. Ndobva ndafunga. Nokuti kwanga kusina sarudzo dzakakura. Kwainga kuchitikana kuti usiri mukoti kuchipatara, uri mudzidzisi, uriwo upurisa nezvimwe zvakadaro. Ndakabva ndaenda kuudzidzisa. Asi ndakatozona kuti ndokwana ndofara manje nevana nechi. Saka ndosaka ndakazoita mudzidzisi.
And then mukabva ipapo mukaita join audiovisual services. How, tell us how that happened.
Ndakanga ndiri mudzidzisi kumusha mukuru weHighfield. Saka nekuzvitonga kwanga kwapinda kuchangopinda. Varungu chete ndo vakanga vachitaka zvema radio lessons zvechizvozvo ndo vaiziva zvichinzi it was like a reserve for a prison for them. Zvanga zviri zvechirungu zvavanhu handinga vataure zvangu nemazita. Saka maheadmasters edu kuvakanzi ngavatsvage teacher mumwe chete pachikoro nechikoro wavanofunga kuti angaende ikoko kumaauditions. So headmaster wangu, may his soul rest in peace, Douglas Sanyaumbi, akabva ati ndinoda kuti Mike Samba muende. Ndikati ndakamboita zvinhingi zvemaredio erini, handidi kuenda ikoko, munoda kuti ndinopusa ikoko, handidi kuenda ikokoko. Izvo zvangu zviye zvokunyawaira kudzokera. Kubva ndaenda nevagogodzira ndikati madii kutora nhingi. Zvikanzi aiwa, ndikabva ndaenda ndikati madii kutora nhingi. Ndobva vazotsamwaka zvikanzi ibasa, kana ndati munoenda munoenda. Ndakaita week lessons tingataure nawo. Ndichiti ndikavaona vari uko ndinoenda neuko, ndikavaona vachiuya neuko ndinoenda neuko. Ndobva ndaenda ndisina mufaro ikoko. Saka tanga takawanda maticha echirume eiva yechikadzi. Saka kubva tabudirira tiri tu. Inini nemumwe murume. Ndobva ndadzokera kuchikoro zvikanzi ndakazviziva kuti maaudition aya munonokunda. Ndobva ndatofara. Saka competition yanga isara tiri vaviri. Ndobva tazoenda zvakare kunoita maauditions aya tiri vaviri. Aiwa ndobva ndazovakunda mudzidziso yauya. Ndiko manje pandakazobviswa uko ndakuenda kunonzi kuspecial services ikoko. Kuti ndinoshanda ndiri ikoko. Saka ndiri kushanda ndiri ikoko. Ndoanga ari mazuva emukondombera eAIDS. Indi yaitwa zvinotyisa kavebva vaisa skeleton, zvimabhonzo, HIV and AIDS. Chief, saka ranga ruri rufu. Saka pakaitwa musangano ikoko kuti tadi kurerutsa kuti vanhu vazive kuti urwere waunogona kurarama nawo, nekuti vamwe vanhu vanongoigirwa kaurwere uhu vasina chavanoziva chichichi. Zvika zvanzi madi kunyora mascripts in drama form. Mike Samba munyora neshona mumwe murungu ataishanda naye ainzi Jesse akabvanzi wonyora neningi ne chirungu Skosana mumwe colleague wangu angari mundevera kanzi nyorai tikanyura ma scripts akanakidza kwazvo ndiko kuwanika kwandakaitwa ni ZBC.
Wow.
Kuti mai vaya
chinondi nakidza ndechekuti mamsingade basa iri
eh
mama akatsamwa
chaizvo
but my queen of talk now I want to you to share with our viewers what does it teach you. What does that teach you?
Izvozvo zvinondidzidzisa kuti akuna zvisingagonekwe nemunhu. Atifaniri kuita unhu uyo kuti handisati ndambozviita, handizvigone nekuti zvese kana tichidaro tinenge takuzvidaro takura tinokundwa nevanhu vachechi. Munofunga kuti mwana muchechi akati handisati ndambokambaira. Adozokambaira here dai kana kuti handisati ndambofamba anotora here step. Saka zvese ndakanga ndisingade asi iye zvino ndakuti kana ndichibvunza basa kana kuti zvikanzi izvi zvinogoneka here handibvunze kuti ndezvechikadzi kana ndezvechirume ndinobvunza kuti zvinogoneka nemunhu here kana zvichigoneka nemunhu tozviita. Saka ndakazotambudzika headmaster vangu vafa ndakavatenda but ndakazonzwa manje kuti ndakavatenda zvakakwana here asi ndakazogadzirawo certificate yangu nechindikaenda kumhuri yavo kunovatenda kuti ngavazorore murugare asi ndinovatenda nebasa ravakandipa. Saka kumba kwavo kune certificate yangu yekuvatenda.
Saka manje ZBC yakakuwana sei kupi?
Yakandiwana kubasa kwangu ku audiovisual services.
Aha.
Kwa even ma studios education and everything ikokoko. Asi tsika yangu ye ndataura kuti yakaipa iya ndoenda kaita futi mufungi vanqowe. Pane mumwe mutungamiri akanga ari ku ZBC akatoya nemotikari yake. Nekuti vakanga vaedza kutaura neni pafoni ndikavakudza kuti handina nguva chekutanga nekuti basa rangu iri rinondimhanyisa nekuti tinoenda kumaruwa tichitenderwa machikoro muno tichiona kuti vana vari kunyatsogona kushandisa here zvemaradios nezviyi. Saka handina nguva tinoita zvakare misangano nematicha tichivadzidzisa zvakasiyana siyana saka handina nguva. Zvikanzi aiwa tinoda kuti muzoita mapurogiramu akati kuti ndikava ndati aiwa asi vakauya vakati ndakati aiwa ndikati ndifungo kuti time ndinoiwana ndobva vauya manje ivava vakabva vandinyangira vakabva vauya vataura na boss wangu. Boss wangu anonzi Arnold ningi Kashambwa ndanda kuda kuti Chisamba because my husband is Arnold too. Ivo vanonzi Arnold Kashambwa ndobva vatotaura navo zvikanzi aiwa vanofanira kutoenda nekuti kana vatouya ikoko vari kutoveza ruzivo basa iri rakada kufanana chatisingadi chete kuzokushaya ipano basa risina kupera asi kana mukasiya maronga basa renyu mukaripedza endai. Saka ndokutangisa kwandakaita kuzvidzi
kuenda fanika part time
kuenda ndaienda ndichidzoka kubasa
kwangu. Okay.
Ndaienda semabasa ai ewenera kai zvidimba yekuti wambonoita wanosakura chipadza wadzoka
chichi
ndikapiwa ma programs akati kuti asi ari mururimi rwamai zvichinzi itai mururimi rwamai ndobva kwazouya iyo show ya tiri ishi aimboita andizive kuti pane kwaanga akuenda here kaunti anga akuenda kune rimwe basa here ndobva ndati zvikabvanzi chiita ishu ndikati ndi shu wanza ndamboita asi handzvadzi yangu yairamba ichingoti aiwa kani usadaro enda unoita izvozvo ndobva ndaenda ndobva ndatangisa ndakambotanga ndichiita mabhuku nevanyori nekuti ikoko education futi ndaiita iri learning does not end kuti ndoverenga bhuku ndodaidza author saka ndakanda kuzviita futi ikokoko. So ndikati kuti ndozviwedzera kuti apa kuti ndikati inini ndiri a radio person nai munoti TV person zvinobva zvazoita sei kuri zvikanzi aiwa saka ndobva ndatangisa chidzidzo changu chekutanga ari mabhuku nevanyori saka vakati isusu tikakuti chakati mukadai muno hamazviona pa TV apa saka ndichiri kuvabvunza kakuti nai ndinenge ndakuzondienda kuzondakutona ndakutonzi kurakidza kuti matiwo pa TV ka. Ah, saka ndakabva ndangotangisa kutaura ndati dini dini asi ndirikuona vakomana vaye vanenge vari kuseri vari kuningirika. Saka paive nechilight chaizodai.
Che red
manje ka. Saka inini ndakati manje ndo pedza sei.
Yeah.
Ndopa ndakatangisa kuti chiringa zuva nekuti chiringa zuva iwachika.
Yeah.
Ndaibva ndapedza kuti chiringa zuva chedu chabva chatsvuka chikakwata. Handikana sadza richikwata rinoda kudai. So inini ndaitarisa chi light icho chiyeche. Ndobva vakomanda vaye vafara. Saka ndopa kutanga kwandakaita ku ZBC. Saka ndambodhonza
yaimbo. Makatanga muchiramba futi zvechi 2.
Ndino tambudzika naizvozvo asi inini ndinopakurudziro kuvanhu kuti musarambe. Chinu, hanzi chinu unoramba waedza. Nekuti dzimwe nguva hauzivi panokupa upenyu, hauzivi zvinokusimudza. Saka kana zvisingaurai, edzai kuedza kwakanaka.
Then mukatanga 2014 column ne Sunday Mail. Ndataura kuti zvakatanga sei, zvirikufamba sei.
Vakanditsvaga nekuti vakanga vari kufadzwa nechirongwa. Chirongwa changu chakambotanga chinzi mudzimai wanhasi. Asi pakazouya vakandibatsiridza chaizvo ku ZBC ma vatungamiri vatatu vanoti vahwengwere vagotiva muradzikwa namai makore
vamuradzikwa
hongu. Ndo vanhu vakandisumudza chaizvo vahwengwere vakataura vakati aiwa world over whoever hosts a show in industry strike handiti ya Oprah inongonzi Oprah ka ya
Nico
ya Jerry Springer ya ni inongonzi chichi asi nekuti tati ambuya ava vaite tsika nemagariro hatichaiti Rebecca takuiti mai chisamba zita remuruma wo nokuti kana vari kuita zvetsika nemagariro kuno kuchindevere nekuchishona hatiti tuvana tudiki twembomhanya kuti no I'm going to watch Rebecca achireva ina ndiva zvona ka. Saka ndokuuya kwazvakaita ikoko.
Wow.
Saka nanhasi saka mugore ra 2007 ndakakumbira kuti aiwa regai ndimbomirawo ndega ndikarumurwa ndokutangisa kwandakazoitawo ndega.
And murikutarisa ma marital issues and social issues.
Onko.
And ndanchira kuti timbopinda totarisa kuti kukola mukuya the api ma issues ma marital issues and ma social issues are not tipa ma problems.
Yes, mandibvunza mubvunzo waka unoremera ma streets ari kutaurwa nevanava mazuvano. Mambenge mandibvunza zvakare kuti zvakatanga sei aiwa vanhu vekuherald vakauya kuzonditsvaga asi handina kuzoramba nguva ino.
Mama dzidza ka.
Ndanga ndadzidza handina kuramba. Pabasa randinoita irori pakolamu paipai munoziva here vanxuve kuti dzimwe tsamba ndinopindura ndichimedza musodzi nekurwadziwa. Vamwe vanouya netsamba dzavo chaizvo kwandiri kuti Mike Samba tsamba yangu iyi munhu achipinda pagedha panoti wow. Ndiwo upenyu uyu achidriva mota inenge spaceship kuti aiwa ndiwo upenyu asi chiregai apinde muofisi akudzei magarira ari kuita nemurume wake akudzei nhamo yavari kuita kurwa kwavari kuita kutambudzika kwavari kuita ndidzo dzitsamba dzandinosangana nadzo. Saka ndinoedza pandinokwanisa nekuti rimwe rebasa rangu chaizvo kuti ndive muyananisi tigadziridze asi zvizhinji zvandiri kuona zviri kunetsa mudzimba idzi dola
mari
dola riri kunetsa chaizvo mumba nokuti mudzidziso yedu yechindevere nechishona yemuno muZimbabwe tinoti muwanano mumereji hapana nechake hapana nechake asi unoona ngati mbotapinda mumba amai vanenge vachisadharara kuti oh I brought these sofas from Dubai. Oh, aya ndakatenga ku South Africa mafrija akanetsa sere ku clear pa board. Just kuti vanhu vanzwe kuti zvakamira sei. Baba wavanenge vari ku side kuti I bought this jeep. Ikazodai I bought this. Kana mafa inini ndafa. Hama dzangu dzikauya dzikatora zvese izvi. Unzwa vane moyo wakaipa. Aiwaka makava kudzawo ndezvo zvangu handiti. Saka isitiri kuti muwananhu hapana nechake ndezvenyu mese. Ya, kana marriage yenyu imimi muchitambira 20,000 baba, amai vachitambira 10,000 bond. Saka zvinoreva kuti marriage yenyu ine 20,000 USD plus 10,000 bond. Zvino nyaya yemari iri kunetsa. Endi nyaya yemari yakuita kuti tirege kuita muri dzakadzikama. Nekuti hatisisina nguva kana yekutarisa vana vancube neupfumi. Nekuti kana upfumi hwakukanganisa wanano, hwakukanganisa makurire evana, hazvifambe zvakanaka. Hazvifambe zvakanaka. Nekuti iye zvinezvi tine dzimba dzakakura. Mwana wese ane kamuri yake, ane TV yake, ane laptop yake, ane phone yake. Hakuna anombonotarisa kuti arikuonei. Hakuna. Ndosaka vana vedu vakutanga madrugs manje kuprimary. Ndosaka vana vedu vakutarisa zvinonyadzisa. Vanodi hakuna ninguwa. Imi mukabva kubasa. Hamutariso kuti ndabva kubasa. Munongoenda makumba nechileptop. Ngongo.
Ngongo. Muchi driver.
Eka. Amai vauya nechileptop chao ngongo. Ngongo. Hapasisina kana nguva iya yekugara pamwe chete nguva yekudya inokosha yaikosheswa nana mai vedu kuti ngatidye.
Saka ndiri kukutaura kuti
dzimwe nguva upfumi hunotibvisa ipapo. Kare kupanga pasina microwave ka yekuzodzisa ka. Saka munhu wese aifanira kudya zvichipisa nditi. Saka baba vari apa chi. Saka pakudya ipapo ndopamaiudzwa kuti no, hautauri une chikafu mukanwa iwe. Hautauri zvine noise. Hauite munogeza maoko musati manjika. Iye zvine izvima kungoti imi mukasvika munongotora plate yenyu microwave. Manodya uko mukadzi wenyu uhu apasisina kakugarisana kae. Upfumi hwakanaka asi ngatimboudzidzisai kuti tiri muwanano. Imi mune mota yenyu, mai vane mota yavo, vana vane mota yavo. Muchazofamba migariniko. Isusu tichakura. Tiri kudanana na baba chisamba. Taiti pane imwe yataiti come over darling. Yekuti kana motikari ikanzivhu waingodona zvako zvemahara kudai kuti ugonze. Oh sorry. Handiti mazvona. Zvino hapusisina kana kuva yoga. Amai vane mota yavo vane chi. Kana muchi.
Saka toita sei mama?
Zvipei rimwe zuva rimwe chete. Kana maviri ekuti pavhiki musi wechitatu nemusi wechina. Tinaita family trips. Mufamba one mhuri yenyu. Muchinzwa kuti mudzimai wenyu kana aona vakomana vezvijega zve anotiko. Imimu kana maona zvakati munoti chiko. Vanhu vakugara vari vatingati varungu strangers. Havatombozikanwa. Vatombozivwa. Mutozonzwa kunzi baba wabatwa. Tikiwe. Vabatirwi. Kana kunzi amai anzi vadonha kubasa kwako. Kunzi vari kurwara ni? Hatichazivana vanhuwe. Nekuti munhu wese ane zvake.
Kopanyai yekuti nyaya yamataura yekuti everybody mumba ari mucomputer, ari pafone, ari pachii, atigare tese kana tichidya mameals. Mune message ipapo, toita
sei. Inini pfungwa dzangu ndedzekuti isu taipiwa mutemo nana mai vedu isu. Fanike inini amai vangu vaibva vataura kuti kana usipo panguva inodyiwa hausirwe. Saka munhu wese anofanira kuziva kumba kwenyu munoronga mega sewanano kuti sapa yedu ndeya 7 o'clock. Munhu wese anenge ari pano for sapa. Kana mwakabatikana anotaura ana dedi nhasi ndine chandirikuita, mama ndine chakati, izvo zvinonzwisisika. Asi zvimbozvi paiwo nguva yekuti modya pamwe chete semhuri. Mombofamba pamwe chete nemhuri. Saka vane motikari imwe chete kana kuti vasina vanoita sei. Nekuti vanhu vanobva kuti we are too busy hatigoni kumirirana ka. Tikati motikari yamai, tikati iyoyo ndo inoita school run, ndo inobva yazoenda kupi kupi. Kuwana kunodarisa vancube. Kune vasinda. Saka tinofanira kuzvitenda kuna Mwari izvozvo kuti Mwari makati pazvinhu izvi semhuri. Saka rimwe zuva ngatimbofambai tese. Rimwe zuva ngatimbotandadzanai. Indi ikoko kunofarwa uko. Uko kunofarwa uko. Fatidzidze kufara nevarume vedu. Kufara nevakadzi vedu. Ngochinzi hakuende mukadzi wemunhu. Ko kunoenda mukadzi wekatsira.
Oh, right. One other thing, mommy, that you do that I absolutely love is munobatsira young people getting married. You groom the young women. What message do you have for young women, young men that are getting in marriage? Because this is the beginning of a family. These are the roots of building a society. These are the roots of Zimbabwe. Mune message yakaita sei papa?
Message yangu ndeyekuti chinhu chaunosarudza chinofanira kukukoshera. Hakuna anomanikidzirwa kupinda muwanano. Kana varipo vashomanana, saka kana wasarudza, zviri kureva kuti uri kuita zvinhu nemoyo. ukanga wasarudza murume wako haikona kuzoona kuipa kwake mangwana kana kuti ndikureva kuipa kweuso kana zvimwe zvinhu zvakadaro kana wasarudza mudzimai wako ndiye mudzimai wako zvinoda kugadzirisanwa munogadzirisana wanano inoyera Holy Sacrament inoyera wanano saka kana tapinda muwanano umuka hamusi mukuda kwokusikiza vamwe vari kupinda muwanano kunzi ya ndoda kumurakidza kuti akandiramba zvake I can get someone in 2 weeks time mubva mangosangana uno wamasangana naye chichi imi mumoyo menyu hamuna rudo muda kurakidza uya uyo kuti ni ndogona kuzviita handitika saka kana tichipinda muwanano ngatipinde muwanano neumoyo tigoda munhu iyeyo ende kana wada munhu wako funga kuti iye yakafuma asina gumbo mangwana uyu ndinoramba nichimuda here kwakafuma ane mavende ndinoramba ndichimuda here saka izvozvo zvakakosha ende kana tapinda muwanano semandevere semashona sevanhu vezimbabwe tinofanira kuziva kuti tapinda mumhuri mbiri ende kana tapinda mumhuri mbiri ngatinoregai kunokonzera mhosho ngatiregei kunopedza kuti kwakauyiwa aiwa tiri vanhu tinotadza apo neapo kana neniwo ndinotadza ndiri munhu asi chinangwa chewanano ndechekubatana ende ushamwari hunopedzwa nerufu
My identify my problems. Akati Fanika Marie, we are not spending time together and so forth. Kana wana any my problems, marital, social problems. Panema, are there places where people go to be helped? And are we a society in order to accept that? Kuti pane marital problems, I should go outside and look for help.
Vanhu vedu vakuzviziva vakati kuti asi vazhinji avasati vazvigamuchira. Kuti munhu anogona kungaine hofisi yakaita sepano ari muyananisi wekungokubatsira ichete ivava vanhu vakadzidziswa basa irorire vane tsindidzo kana ndichiti tsindidzo havatauri zvamataura vanoita sana chiremba handiti munosvika kuhospitari mogotasa munhu mugona ari kurwara kudi mutirigai tibvunze chiremba chiremba hambokutaura kuti vasarirwa ne 2 hours zvekuti pa 2 hours vanenge vafa hambotaura achidaro chiremba ndokutaura kunoitawo futi vayananisi saka ikoko ngatinobatsirwai tiri kuona kunyange mumhuri dzedu tine mastructures ataakudherera vana tete variko vana mbuya variko vana sekuru variko zvino vanhu vamazuva ano vancuve handizive kuti zvakabva kupi nokuti zvanga zvisiri common tumachechi chechi twawanda kuti ndiri kutaura zvakanaka neruremekedzo rwese handisi kushora asi dzimwe dzacho hadzichagona kudzidzisa kuti tinoda kuti titende musika vanhu wakutongorudzwa chete kuti ambuya vako ndovakakuroya vaivai uyu ndiye akadi saka vanhu havachanzwanana mukati memafamilies kunzi ava vanoshereketa ava vanoshereketa ende munotonzwa kana vana vechidiki vachitaura kunzi vakaromba makanzwanani kwezvekuromba izvi makanzwanani makazvidzidzepi izvozvo isiri kuti mhuri ngadzibatane kana paine zvinonetsa kareko mutsika nemagariro maiti kana paine zvinonetsa mandevere kana mashona kana vachida kutsvaka upenyu kuya kuya kwati kunana sekuru kunanani vaitenda vawirirana kuti aiwa baba mudiki natete nachi muri dzese dzakamiririrwa zvonoitwa kwazvo kwete zviri kuitwa mazuva ano
Saka mami, you're doing this job. I think you now have what? 31 awards.
Wonku.
You must be very proud.
Ndinonzwa kushaya kuti ndozviita sei. Munonzwa ndikaisa kuchirungu ndotika it's a humbling. Kuti munoza kana uchiita basa rako vanwe. Haufunge kuti kuna ari kutarira kana kuti ari kuriyera kuti mazodai asi izvozvo zvega zvekuti ibasa rikutarirwa richifarirwa hongwa ungafarirwe nevanhu vese asi kana vazhinji vachifara neni ndinofara.
That's the most important. You've become a national institution and very important in our society. You are an asset, and I'm so proud that you've been able to join us. The other thing that yamnoita mnowanzofamba kuenda kwa Australia kwa New Zealand mukataura kuti munenge muchiitei.
Ndinokokwa. Munoziva kuti vanhu vedu vari kunze uku vane chidakadaka chekunzwa chindevere. Vane chidakadaka chekutaura chishona. Nekuti kana ndaenda kunze ikoko vanotaura chindevere ngavapi contribution yavo nechindevere. Vanotaura shona. Ndinenge ndichitaiwo mashows angu ya Mike Samba Show. Saka ndakaenda ku Australia neku UK. Ku Australia ndakanoita nzvimbo nhatu zvikabudirira chaizvo. Kunyange patakaenda ku UK zvakabudirira. Vanhu ivavo vanotori nechidakadaka chekuda kudzoka kumusha. Ku Australia ndinofara kukuudza ikuti vandakaita navo ku Sydney vakazondinyorera kuti Mike Samba takatozogadzira chikoro chekuti kungadzidzi vana vedu shona, kungadzidzi vana vedu zvekumusha. Saka izvozvo zvinondibata.
Oh, that's beautiful.
Kuti vakazvifarira.
How is it like being a public figure? What are the pressures? I mean, I'm sure kana muchifamba mu street panapa masuka mu office panapa no fara stere kumaitsi samba uri panapa.
Ndinozvigashira. Asi zvine ma pressures hazvo zvekutaura kwamuri kuita ipapo. Asi ndiro basa raunenge wakapiwa. Mwari vakandiropafadza vakandipa shamwari dzakawanda fani. Mukafamba neni mutown umu. Kana ndine shamwari dzangu dzimwe ma street kids vamwe vanenge vachitengesa zvinhu vamwe vachidini vakawanda. Nekuti basa irori rekunge uri mu public office sekutaura kwamaita iri. Ibasa rekuti unoonekwa pamwe dzimwe nguva kwausina kusvika. Dzimwe nguva kwawasvika pamwe havakuone. Asi ibasa rivazhinji. Saka ndinogamuchira vanhu vese vanondifarira ivavo. Vanokufarira pamasaisai, vanotedza basa randinoita, vanokurukura neni, vanoita sei. Kana wapiwa basa iro riri public office.
Gamchira.
Rinoda kugamchira, asi haridi kupinda musoro.
Alright.
Rikangodzingarara pinda musoro, iwewe wega, ukatanga waziva kuti, oh, I'm very popular. You are lost.
What
doctor asika kwe basa racho.
Yeah.
Saka hachifani kupina musoro. Unokufana kuguramba wachiziwa ndini munhu uya, musikana uya, mukadzi uya, mbuya vaya. Ndokuti urambi wakatsika pasine tsoka. Nekuti basa republic office iroro, unogona kukwidzwa futi ndege mashangaka. Manje ndege mashanga aita nekuzodona.
The other thing that you are doing, which is for me is to be admired. You are extending yourself to society through philanthropy, helping the underprivileged. Mugati taure kuti mbuita, what kind of things have you done and what are you interested in doing?
Basa iro riri public office, munhu vanhu vakawanda, munhu anongofunga kuti ndagai nditaure na Mike Samba. Ndinogona kuwana rubatsiro. Dzimwe nguva handina rubatsiro rwandinogona. Asi kana ndichinge ndarutadza ini ndinotsvaga. Ndobhokupai semienzani.
Yes.
Pane musikana akarwara zvakanyanyisa. Aita complication nespine yake. Achibva andifonera akati Mai Samba ndokumbirawo mari. Ndinoda kurapwa. Ndikava ndamutaura ndikati handina mari. Nekuti akataura ma thousands ema US dollars aidiwa. Ndikati handigone shamwari. Kana uchida. Ndinogona kuti ndiitaure nevanhu kuti vakubatsire. Zvikanzi mama I'm a very private person. Ndobva ndambonyarara, iye ndobva anyarara. Ndobva azouya kuofisi kwangu. Ndondakambe ndamuona. Ndobva azouya kuofisi kwangu ndikatoona kuti zvaakutozofa. Zvaakutozofa achibuda muofisi mangu ndakataona nedzimwe shamwari dzangu. Ndikati mufunge andashaya kuti tobatsirana sei. Asi mwari zvavanoita kana vachida kubatsira. Mufungi vanguwe mari yakauya sekutamba. Ma thousands andiri kutaura iwaya. Indi murume wangu anonditsigira chaizvo nevana vangu. Ndisu takange takuenda kunomuona kuchipatara. Ari ku hospital imwe inonzi St. Enzo. Saka vachisamba ndo vaitoenda kunobhadhara kunzi ndai uko kwaningi uko uchipatara kuna chiremba wezvakati anokotsirisa munobhadhara munodini munodini. Takazofara akaitwa operation yake yakabudirira. Ndine nhererawo dzandinotarisa. Dzimwe nguva kwete ndega idzodzo ndinodzidira kuti inherera dzenherera kwete dziye dzekuti tiri kuenda ku orphanage munoona zvakadai idzodzo vancuve kana imi mukasvikapo munoti ndakunzwisisai mai saka ndinodzitsvagirawo zvekudya zvekupfeka kana paine zvivana ndinotsvagawo matoys nechinechi saka ndinoedza kubatsiridza idzodzo shamwari dzangu dzomumastrits ndinoitawo zvakare ambasada wezvinhu zvakawanda pamwe ndinoita zviri zvekudya zvakadini dini saka kana ndichinge ndapiwawo izvozvo ndinonogovanawo navo ndichivapa asi pane varume vaviri vana ivavo ndikarega kuvataura ndingakanganisa pane mumwe anonzi George Munengwa nemumwe anonzi Chris Chitambira ivava kana ndikangotambura chete ndinongoti Chris nherera dziye hadzina chinhu George nherera dziye hadzina zvinhu inini ndaunganidza zvakati hama yandei kana vakwegura tinovatarisawo tichivapa zvokupfeka nechinechi sekugona kwedu
And I see you brought my book. Libuye la mabhuku amabili. Our viewers out there love books, and you brought us two books. Do you want to talk to us about these books?
Ndakaverenga mabhuku akawandisisa asi maviri aya vanwe aya. Ndafunga kuti angatibatsire. Umu iri bhuku rinonzi Masimba iri muunganidzwa wevakadzi vanonyora mabhuku. Saka ndatora nyaya yandinoda kuti ndingoti taurei. Vanonyora nyaya dzeupenyu dzakasiyana siyana. Uyu ari kunyora pamusoro peuroja. Kunetsa kweuroja. Kuti kana tichinge tichirojerana landlord nevanhu varipo vane ukama unenge wetsuro nembwa, wekatsi negonzo, ko zvinombofamba sei? Kuwadza. Hapana asingade mumwe. Nekuti kana manditendedza kuti ndinge ndiri roja renyu, imimi muri imimi landlord, zvinoreva kuti tinofanira kuwadzana. Kune mitemo imwe yaunoshama kuti heya, mitemo iyoyo. Aiwa tingagarisane takadaroka. Iri rino iri kairi itsika dzevashona rakanyorwa navaJairus Gombe. Iri bhuku iri zvizhinji zvandakugona nhasi. Zvizhinji zvakugonekwa nevanhu vari kunzoko. Nekuti mandevere nemashona vane maitiro avo. Vane mapfekero avo, vane matambiriro avo avanoita murora, vane magadziriro avo avanoita kana rururufu, vane magadziriro avo avanoita kana uri muchato. Kurongeka kwehunhu hwedu hwechindevere, kurongeka kwehunhu hwedu hwechishona. Asi dzimwe nguva takuzvidarika tichifunga kuti takuita zvechirungu. Nga varungu havadiwo, hatina zvakanakawo here vancuve zvingadiwe nevarungu? Ndu zvinonetsa kosei vasingazvipembedze. Isi tinovapembedza ndizvozvo. Kana tisingagoni kupembedza tsika dzedu nemagariro tinenge tarasika zvikuru.
Mama, thank you so much. Ndatenda Sterek. Tafara Sterek kuti mawana nguva yekusvika kunoku titizo kurukura nenyaya dzakawanda Sterek, particularly nyaya ye our social issues, the importance of our language, ukakateka kwema languages zedu. Like I said, Nina, I get embarrassed because you know, I'm turning 60 this year. I struggle with Ndebele. Yeah, I can blame as many people as I want, but I think I still have an opportunity to make up. I struggle with Shona, but I'm challenged by people like you to value our culture, to value the things that have made us who you are. So mama, ndatenda Sterek, nyabonga kakhulu la usasa mogara kure nemoto.
Aiwa mufaro wangu, ndinokutendai nekundigashira zvikuru sei muchigashira mutauro wedu. Rega ndiuchire, ndinotenda vanwe,
ndagona kuchira laga
ndo yevakwasha. Aiwa nyavunga kakulu
kwenya. Aiwa, allow me mama to tend to our viewers who are all over the world who follow this show every week. We are a weekly show. We are out on Mondays at 7 a.m. Central African time on YouTube. To ensure that you don't miss out on any of these quality conversations, such as the conversation I've had with Mama, the Queen of Zimbabwean Talk, please subscribe, press this button here and subscribe. And we've got a, if you subscribe, by the way, you will get an alert every time we have one of these quality conversations. We've gone a step further and created and put these conversations on podcasts for your listening pleasure. Scroll below this or go to our website in conversationwithtrevor.com to find our podcasts. We love your comments. We love your criticism. Please share, like, and thank you for watching. Until next time, cheers to you all.